Vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzeNational Assembly nhasi, vamunangagwa vati kunyange hazvo chikafu chave kuita chishoma, hapana kana musungwa akafa nekuda kwenzara sezvo vasungwa vachiri kupiwa chikafu chakakwana. Vamunangagwa vapomera vatori venhau mhosva yekuisa neparutivi mashoko akataurwa nemunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza pamwe nemutevedzeri wemukuru wemajeri munyika vaagrey machingauta nemusi wemuvhuro ekuti chikafu chiri kunetsa mumajeri uye pane vasungwa vanodarika zana vakatofa nekuda kwenzara kana zvirwere zvinokonzerwa nekushaya chikafu chakakwana.
Nobody has died as a result of hunger. We do have challenges in supply of food, but we are supported by the GMB, and there is not a single day that has passed without us having food supplies from the GMB. We get our maize from GMB. Yes, we have a debt to pay, but the Minister of Agriculture and the Minister himself has obliged us to receive grain and maize meal from National Foods as well as from the GMB. People have died since January. They have died from various ailments.
Amai Mabhiza navamachingauta vakati Zimbabwe Prison Services inoda madhora miriyoni nechidimbu kuitira kuti ikwanise kupa vasungwa chikafu chakakwana pamwe nekuita mabasa ayo ese. Vaviri ava vakapa humbo vatora mhiko sezvo zvisingabvumidzwe pasi pemutemo kutaura manyepo muparamende. Mukutanga kwegore rino mukuru wemajeri vaparadzai Zimonti vakaudza vatori venhau vaishanyira jeri reHarare Remand kuti mumajeri mune nzara uye vakatopa mvumo kumasangano anoshanda akazvimiririra kuti avabatsire nechikafu nenhumbi dzevasungwa. Zvichakadai gurukota rezvekurima vaJoseph Made vaudzawo nhengo dzeNational Assembly kuti hurumende iri kuedzana pose painogona napo kuti vanhu vese vane nzara kumaruwa vawane chikafu. Vati makambani akazvimirira ari kutengawo chibage kunze kwenyika chekutengesa mumadhorobha. Vati kusvika pari zvino hurumende yatenga kubva kuZambia chibage chinodarika matani zviuru gumi nezvinomwe. Hurumende inoda kutenga zana nemakumi mashanu ezviuru zvematani kubva kunze kwenyika. Vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzibatsirane nebazi ravo mukupa vanhu chikafu pamwe nekuzivisa bazi ravo nzvimbo dzinoda rubatsiro nekukasika.
But I also want members of parliament, where it is dire, really dire, you don't have to wait here, you can also approach the ministry at both the local level, provincial level and ourselves, so that whatever we have we quickly move to the depressed areas. Of course, we have challenges in terms of logistics, in terms of movement of grain. All I can appeal to is for members of parliament to also assist in logistics when grain has arrived at the place. Let's really look at fairness, that you must assure the people that even if a little comes, more grain will be coming.
Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu mamiriyoni maviri vanoda rubatsiro rwechikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.